Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 13 2023 makateerera ku studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Academy ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi
Our people's vote should be a resounding rejection of the machinations of our
Voti yedu inofanirwa kuva nemutsindo wekuramba mabasa evavengi vedu nevanhu vatevera
Mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vanoti vavengi venyika ndo vari kukanganisa upfumi
maoko ari paya anovhinza Mukatarisa muromo iripo yei akakura zvikuru madyira ayo inokokota gapu zvekuti upfumi hwenyika hwaparara
asi vanopikisa vanoti kutadza kutungamira neuori ndozvakanda nyika mukanwa mamupere vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump votarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva dzekufukura hapwa iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato riri kutonga rezanu PF vaemason Munangagwa vari kuenderera mberi vachipomera vekunze mhosva yekukanganiswa upfumi hwenyika apo vatarisana nesarudzo Vamwe vanopikisa nevemabhizimusi vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi kuri kukonzerwa nenyaya dzeuori uye kutadza kutungamira vachiti vanhu havafaniri kuvhotera ZANU PF. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumuzinda webato ravo muHarare panje pachisangana dare repolitibureau mutungamiriri wenyika vaemason Munangagwa vati kunyange paine vamwe vati varikuda kukanganisa upfumi bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo dzegore rino
Our people's vote should be a resounding rejection of the machinations of our
Voti yedu inofanirwa kuva nemutsindo wekuramba mabasa evavengi vedu nevanhu vatevera mabasa avo ekuda kuvhiringa zvirongwa zvebudiriro ari pachena anoonekwa nezvavari kuita kusanganisira zvavari kuita kumari yenyika nekukwidza mitengo
vatiwo manyepo kuti munyika mune nzara vachiti nyika yakazadza matura nekuda kwezvirongwa zvakaita sepfumvudza
We are food secure and our strategic reserves have sufficient grain to feed the nation I read in the papers that we are
Tine zvekuya zvinokwana uye zviri mumatura edu zvinokwana nyika yese ndoverenga mumapepa nawo chinzi tine nzara inhema zvekuya zvakatowandisa
asi mutungamiri webato rinopikisa vanelson chamisa vati nyaya yeuori ndiyo yakanganisa upfumi hwenyika
munongozviona kuti nyika yedu yaakuda kuti ichishanduka paakuda kuti maoko ashanduke maoko ari paya anovhinza mukatarisa muromo iripo yei akakura zvikuru madyira ayo inokokota gapu zvekuti upfumi hwenyika hwaparara mukatarisa here kubiwa kuri kuitwa goridhe pane vana makoronyera vari pakata vari kungodya zvevapfupi nekureba saka nyaya iyo inoda kugadziriswa nyika yedu 68% havana chikafu 68% vari food insecure 49% vane nzara inotyisa nenhamo inotyisa extreme poverty ine zvinotaurwa nana World Food Program nana World Bank
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubatiri Movement for Democratic Change vachengetai guta vatiwo ZANU PF iri kutadza kutungamira
chapa kuti upfumi hwezimbabwe huparare hutongi hwehud dzvanyiriri utongi hwemutsimba utongi hwehutyichidziri hakuna mabhizinesi anouya munyika mune rudzi rwehutongi hwandataura uye utongi hwehumbavha corruption ndo yauraya upfumi hwenyika tiri kuramba tichase tinotenderera mudenderedzwa
mukuru weconfederation of zimbabwe retailers vadenford mutashu vati kushaya simba kwedhora remunyika kuri kupa kuti mutengo wewedzere zvakanyanya
zotimbanudzwa kwakaitwa exchange rate kuri kuita kuti exchange rate official yacho neyepanze dzirambe tichingosundana sundana tichienda mberi saka kufamba kuri kuitawo exchange rate ndokufamba kunenge kuchiitawo mitengo
mabhanga anokweretesa mari akaita seimf World Bank neAfrican Development Bank uye vehurumende yeAmerica nedzimwe dziri kumawirira vari kukurudzira vamunangagwa kuti vaite sarudzo dzakachena kana vachida kuti zvematongerwo enyika neupfumi zvigadzikane vanhu vemuZimbabwe vari kubatsirwa nezvekudya nemasangano akaita seWorld Food Program uye World Bank inoti vanhu vakawanda munyika vari kunonga svosve nemuromo WFP inoti mumwedzi mitanhatu iri kutevera iri kuda mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nerimwe kuAmerica kubatsira vava kuziya nenzara munyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Dare reparamende riri kutarisirwa kutanga mangwana kuziya nyaya yemari dziri kunzi nezeki dzibhadharwe nevari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rino dziri kunzi nevamwe vanopikisa dzakawandisa uye kutyora bumbiro remitemo. Izvi zvinotevera mutongo wedare reconstitutional court svondo rapera wekuti paramende iziye nyaya iyi mushure mekunge Zimbabwe Electoral Commission yaendeswa kumatare ichinzi yainge yatyora mutemo. Zeki yakaendeswa kumatare nebato rinopikisa reNational Alliance of Patriotic and Democratic Republicans. Nyaya yezvakaturwa nedare iyi yambozeiwa hayo zvishoma mudare nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatanga kusimudza nyaya iyi mudare mumiriri weHarare East vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vatendai biti avo vakurudzira kuti komiti inoona nezvemitemo mudare reparamende yeParliamentary Legal Committee izeye nyaya iyi yopa pfungwa dzayo kudare reparamende kuti ritange kuizeya. Vachipindura vakapanobata chigaro chemutauri weHouse of Assembly Dr. Tatenda Mavetera vaudza dare kuti komiti iyi yakatotanga kuongorora nyaya iyi nezuro iri kutarisirwa kupa pfungwa dzayo kudare chero nguva. Vachipawo pfungwa dzavo Senator Morgan Komich vebato reMDC vati mari dziri kudiwa idzi dzakawandisa.
Saka mafees akaiswa nezeki they are evil. Mafees ari evil. Munhu akafunga plani iyayo anoita go against the aspirations of the people of Zimbabwe and anosha ari kuabvisa vanhu yeZimbabwe.
Izvi zvatsinirwa nemiriri weBinga North vari nhengo yeCCC vaPrince Dweko Sivanda.
Chatiri kutarisira ndechokuti Parliament ine sevamiriri vevanhu vanofanira kuti havamirire vanhu vane mari chete vanomirira munhu wese. Saka tofanira kuti titedze zvinodiwa nebumbiro romutemo. Mafees akasetwa nezeki anofanira kudonha.
Vasimba neutamudari kwa vezanu PF vachimirira uzumba vati mari dzinonzi dzibhadharwa nezeki kunhengo dzeparamende nekumakanzura dzakawandisa asi mari inobhadharwa nevanoda kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika inofanira kutowedzerwa.
Mari ya president nomination fee ya president inofanira kunge iri at least $100,000 nokuti kuona munhu asina $100,000 anogona kutungamira kuita president akamira pai nyika ino ine zvayo nemamiriro ayaitai yatoo nemamwe masteji yekuti taakuda vanhu vanoziva zveikonomi kuti nyika yedu ifambe mberi. Saka 100,000 ndo mari inotodiwa pairi kuya mangwana tichitaura kuti kana wada kuita president kana usina mari dzokera ita MP kana kansela asi kana wada kuzoupresident izvo chitotsvaga 100,000.
Kurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati havo vanotsigira mutemo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument inotara mari dzakanzi nezeki dzibhadharwe nevanoda kupinda musarudzo.
Kana washuvira kuita president unofanirwa kuitiratidza kuti uri munhu ane homwe
Wong kodzero dzinonzi dziripo asi kodzero kainoyawo nema responsibility. Zvino kanotora munhu asina chaanacho womutaa nekuti ane kodzero oda kumuisa pakakura pekuti haagone kuzoenderana nazvo unouraya nyika. Saka isu tiri kuti mitengo iyi inoenderana nezvacho zviri kushuvirwa nevacho vari kuda kuita kusvikare izvozvo.
Vaziyambi vati kana PLC ikapokana nemutemo wokuwedzera mari iyi, nyaya iyi ichazeiwa mudare. Kana nhengo dzedare dzikasawirirana dzinovhota. Zek inoti vanoda kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika vanofanira kubhadhara zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica kubva pamadhora churu muna 2018. Vanoda kuita nhengo dzeparamende vanotarisirwa kubhadhara madhora churu ekuAmerica kubva pamadhora makumi mashanu ekuAmerica muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Muri yeva imbwe nhengo yebato reMDC yakapambwa nekupondwa muna 2008 vatondera indira inoti iri kushushikana zvikuru nekubiwa kwaita matombe paguva ravo kana kuti matombstone kumarinda eWarren Hills muHarare usiku hwadarika. Mutauriri wemhuri vari munyin'ina wavatondera indira vaBarnabas Ndira vaudza Studio 7 kuti vaziviswa nezvechiitiko echinhasi mangwanani nevashandi vekumarinda eWarren Hills uye chiitiko ichi chamhangarwa kumapurisa. Studio 7 haisati yakwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Vatondera indira vakapambwa kubva pamba pavo kumabvuku musura 13 Chivabvu muna 2008 nevarume gumi vanonzi vave vakapakata zvombo vanofungidzirwa kunzi vasori. Mutumbi wavo wakazowanikwa mukupera kwemwedzi iwoyo uri kuimba yerunyararo iri pachipatara cheparirenyatwa uye uchinzi wainge uine mavanga airatidza kuti vakafa vachiita zvekupondwa. Tichakupai hurukuro yataita navaBarnabas Ndira munin'ina wavatondera indira pamusoro pechiitiko ichi munhau dzedu dzemangwana mangwanani. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva revanorarama neusope kana kuti International Albinism Day. Gore rino zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rekuti kupa mukana ndiro simba kana kuti inclusion is strength. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 muzvare Brenda Mudzimi vanoshanda nesangano reAlbinism Day to Dream Initiative vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha.
Zuva reInternational Albinism Awareness Day izuva rakatikoshera isu sevanhu vane usope. Rinotibatsira kurangarira zvese zvatinoita kushanda kwedu kupfurikidza nekuti vanhu vanorarama neusope vave neupenyu hunenge huri nani, vasatarisirwe pasi nemunharaunda matinogara. Saka mhembero idzi nhasi tanga tichidziitira paMiracle Mission Trust avo vakatikoka kuti tive tinopemberera zuva iri tiri pamwe chete tichitsananguravo matambudziko anosangana nevanhu vane usope munharaunda.
Mumwe anorarama neusope muzvare Agnes Gura nevanoti vakawanda vave kubatwa nechirwere chegomarara nenyaya yekudhura kunoita mafuta anokurudzirwa kushandisa anovadzivirira zuva.
Vatarisa nenhau iyoyo vazhinji veda havasi kushanda, saka kuti munhu akwanise kunowana mari inosvika ku50 US yokuti akwanise kumendena heuti yake zvinhu zvakatiome zvinhu zviri kutiremera. Saka vazhinji vedu vari kupedzisira vaafektiwa nekenza yeganda yandambotaura nezvayo.
Izvi zvatsinirwawo navaKriston Musabaya navatiwo vari kushushikana nenyaya iyi.
Panyaya iyoyi chetei kuti mafuta akangowanikwa kumareserva I think zvingazotibatsira bose. Ndokune vanhu vakawanda vane albinism ikoko ofuchi vazhinji vacho havakwanisi kushanda, havashandi mafomal jobs siyatinawa. Saka hakuna kwavanomawana mafuta even chakati akanzi anotengeswa ikoko haatomumakwanisi matenga nenyaya yekuti anga ichodzura.
Mamwe mafuta ekudzivirira mukana wekubatwa nechirwere chegomarara nezvikamu makumi mashanu kubva muzana anonzi anotengeswa nemadhora makumi maviri ekuAmerica asi asingapedzi mwedzi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reZimbabwe Albino Association vakuda kwacha machiya vati vakurudzira hurumende kuti iite mutemo unopa vane usope mafuta pachena.
Endi tagara chatoni nguva chichitofambira nyaya idzodzo kuti mafuta aya ekuzora sunscreen lotion inge ichiwanikwa kumunhu wese isubsidizwe sekungopiwaita vanorarama nechirwere cheHIV kuwana kwavanoita maARV pachena.
Izvi zvatsinirwa nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevakaremara reInstitute for Community Development in Zimbabwe kana kuti ICOD muzvare Talent Maposa.
Saka tiri kutanga chinozotanga tichiita zvatinoramba tichiita kuita kuti mende ite kuti masunscreen aya anodiwa awane pachena uye asange achidhura kuti akwanise kuwanikwa.
Kuna nezvevakaremara mubazi rekugarisana zvakanaka kwevanhu munyika Dr. Christine Petavati hurumende yagara ine mutemo wevakaremara wakaitwa mugwara 2021 unoremekedza vane usope.
Hurumende ine commitment to enhance their health and well-being. Saka tiri kuita tinotuma outreach programs. Maoutreach programs aya tinofamba muuwa tichitengawo iwo masunscreen lotion anotengwa nehurumende tichipa vanhu vane albinism.
Kunze kwekushaya mafuta vane usope vanoti vanosarurwa mumabasa uye vamwe vavo vari kubatwa chibharo. Nekuda kwekuti madziso avo anenge asingasaoni zvakanaka vamwe vana vechikoro vari kutadzawo kuwana kodzero yekudzidza sezvo vanenge vasina magirazi. Sangano reWorld Health Organization rinoti muAfrica munhu mumwe chete pazviuru zvishanu kana kuti 1 pa5000 ane usope. KuEurope nekuNorth America munhu mumwe chete pazviuru makumi maviri kana kuti 1 pa20,000 ane usope. MuZimbabwe mune vanhu zviuru makumi manomwe kana kuti 70,000 vane usope. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vechidiki vakawanda vane mabhizimusi vanoti kana mamiriro eupfumi hwenyika akaramba akaoma zvakadai mabhizimisi avo achaparara. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe makanika wechidiki anogara kuchitungwiza uyewo achizvishandira Memory Bere anoti basa rinomupa mari rakadzikira chose nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika sezvo vanhu vakawanda munyika vasina mari inovakwanira kuti vararame zvakanaka.
Mapati atejera uchenga nepresidenti pasi izvozvo ukazonomachenga nepresidenti pamusoro kuti udze customer kuti achinjaini ndakambochitenga last year ndiricha $10 izvozvichakuita $15 so mwana ngakutofungwa kuti waita sei wamubira handiti muri kuona. Saka zviri kutoti affecta zvekuti nyangwe sisi nyangwe pakuchajawo macustomer eduka kuri kutonesa. Saka unoramba wakatostika pa price iyo yekumasure but zvinenge zvichitondiitisa loss.
Kuoma kwezvinhu uku kunotsinirwa navajerimonya zungu avo vane kambani inoita zvekubatsirana muzvina bhizimusi nemazano yeM&J Consultancy. Vanyazungu vanoti vanoita basa rekugadzira zvinhu zvekuzotengesa ndivo vari kuomerwa zvakanyanya.
For example, munhu ari kugadzira ipozeke dzinogezesa kana maplates kana chii so tumboti ari kuendesa kana kumashitoro mahombe edu aya ivo vanobva vamuudza kuti tokubhadhara mushure mekupera mazuva kana 60 days, which means munhu ipa achaendesa reti ranga riri 3000 iye pamwe awedzero wakati pamwe reti chakuenda pa 5000 asi reti rubva rajamba kuenda ku 8000 zvinoroti munhu uyu atoruza necost yacho yakagadzira chinhu haana kana chaari kuwana.
Nhengo yevechidiki muCitizens Coalition for Change vaombera ishe nhende vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu kuri kukonzerwa nekutadza kutonga kuri kuitwa nezanupf.
Vakomana vari kutonga varemerwa, takazvitaura pavakapinda zvechisimba nechimbomugodzi nekuridzira vanhu futi kuti ayo munogona kuridza futi muchirova vanhu asi hamugona kuzoridza futi muchigadzirisa ikonomi. Iye zvino ikonomi yavakurira, mari yemuno muZimbabwe yava kungotandanisana nemhepo ichikwira zuva nezuva. So tinoona kuti zvinhu izvi zviri kubva zvavhiringidza maitirwo anoitwa mabhizimusi nevechidiki.
Asi mukuru wesangano reYoung Women for Economic Development kana kuti Young Women for ED uyewo vari nhengo yezanupf inomirira Seke Chikomba mudare reparamende muzvare Tatenda Mavetera vanoti bato ravo riri kupomerwa mhosva yarisina.
Iye zvino dambudziko ratanyanyo kuita senyika inyaya yenyaya
climate sanctions atinozotaura nezvavo ndiwo yama akonzera kuti tikwanise kupatika matambudziko atinawo nekuti kana tikada kuti titeri masanctions awo anoita kuti izvoni tisakwanisa kuva tichibudisa mari kana dzimwe nyika dzine dzichikwanisa kuva tichibhadhara mune ino nyika yezimbabwe pakushandidzana kwatinenge tichiita
asi vanyazungu vanoti vechidiki vanofanirwa kutora kuoma kwezvinhu munyika semukana wekutsvaga dzimwe nzira dzinounza pfundutso muupenyu hwavo
Saka nguwa dzakadai dzekuoma dzinoburitsa mikana ndonguwa yabuda ana chicken slice ana nyaradzo ana nash queens saka inotadza sei kuti nguwa inoiyi iburitsewo umwe wechidiki anokura ndozvatambokurudzira vanhu kuti aiwa ngatisara sembereko
nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano rephoenix zimbabwe muzvari happiness zengeni vanoyambira vechidiki kuti vasarasikirwa nemabhizimusi avo kuburikidza nekutadza kubata zvakanaka mari dzavanowana
pari zvino in this environment zvinoda kutoshinga chaizvo chaizvo kuti mabhizinesi evechidiki ava anoenderera mberi but it's a cycle just like any other economic cycle inokwanisa kuzongopera Asi pari zvino, you have to have good cost control, you have to have good capital management. Hakusiko kuti ngatiisei cash pa business. Pasina ma rewards in this environment, people tend to slow down on spending. Then also pricing will be difficult unless it's in proper US dollars.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi, vanoti vechidiki vakawanda vava kutyora mitemo yenyika, kubudikidza nekuda kutambira dhorari kuAmerica chete mumabhizimusi avo, senzira yekuti mabasa avo asaparare. Nyanzvi dzeupfumi dzinoti zvinhu zvakatanga kuipa muna Gumiguru 2018, apo hurumende yakadzosa dhorari munyika ichiti rainge rakaenzana nedhorari kuAmerica. Asi pari zvino dhorari kuAmerica rava kuti ngwa pamukoto nemadhore emuZimbabwe ari pakati pezviuru zvisere nezviuru gumi panguva iyo hurumende iri kupimbisa veruzhinji kuti iri kutora matano ekudzikamisa mari yemunyika ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa chero nguva kumira pamberi pedare redzimhosva nhasi kuMiami mudunhu reFlorida muno muAmerica vachipomerwa mhosva dzinosvika 31 dzine chekuita nekutora mapepa ehurumende akakosha asingafaniri kuonekwa neveruzhinji vachinoachengetera kumba kwavo uye kuramba kwaadzosera pavakanzi vaite izvi Vanonzi vakataurwa nevamwe vanhu vaisafanira kutaurwa navo nezvemagwaro aya. VaTrump vanoti izvi zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden vasiri kuda kuti vakwikwidzane navo musarudzo dzemutungamiri wenyika. Asi muzinda weWhite House unoti matare akazvimirira oga. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Panyaya yavatambu ingave iri nyaya yekuti demokrasi pachirungu iri kutestwa nekuti zvakaita zvekuitika kuna vatrumpu zvinhu zvakasataona kwapanguva yakareba sereki vatrumpu vari kupomerwa nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira nyaya dzakaitika vasati vava purezidendi nedzimwe dzatokuona dzirunzi dzakaitika vari purezidendi and paakabvawo zvekare pachigaro saka semunhu anonzi anga ari very powerful person panyika yese ari purezidendi weamerica kukweredzwa kwaarikuta kumatara uko kunotaridza zvekare kuti mainstitutions emuAmerica akasimba and avepo penguva yakati rebei zvokuti akukwanisa kuti apenengure anyangwe nyaya dzakasimba sei
zvodzidzisawo kuti kudii kune veruzhinji vanotarisawo nyaya idzodzi dzamabata nemutemo yenyika
ya izvi zvinofanirwa kuzvidzidzisa nyika especially nyika dzekudevelopa kuti zvakakosha kudevelopa mainstitutions nekuti mainstitutions akaita simba rawo kana kuti akapuwa mukana wokuti anokwanisa kushanda pajekerere kana kushanda ari chinzi ari independent tinoona kuti kana paya kazoita kazimwe nyaya dzinozvisa kuti yatingati mapillars edemocracy anzi athreatenwa iwo mainstitutions yaya anokwanisa kusara akamira achidefenda yatingati no mainstitutions yaya
ndingapedzisira ndichitsvaga kuti zvati zvamboitikawo here zvemunhoroondo yematongerwo ezvenyika muno muAmerica kuti vaimbove mutungamiri wenyika vanokwekweredzwa kumatare kudai
ilevhu iyi yavatrump hasisa zvakuonekwa but takaona kuti pane nguva yatipfurei kudhara I think yanga iri nguva yana Reagan ama president akapfuura kudhara akangoitawo ari mainvestigation but kuzoona president akuchisamonewa semasamonerwa akaitwa vatrump and achizopomerwa nyaya kana achizopuwa anonzi maindictments akaita seari kupuwa vatrump zvinhu zvisazvamboonekwa muno muAmerica.
Gweta rinorwu rakodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika 46 vakawanda vacho vari vana vakaurayiwa nezuro muDRC nevapanduki vakapandukira hurumende yenyika iyi mudunhu reIturi riri kumabvazuva. Apo bazi rezvemari pamwe nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vari kutora matanho akasiyana-siyana ekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvinhu munyika zviri kutoratidza kuti zvicharamba zvichienda kumawere sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Izvi zvinonzi nenyanzvi idzi ndizvo zviri kukonzerawo mitengo yezvinhu kuti irambe ichikwira mumadhora emunyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paJohns Hopkins University muBaltimore mudunhu reMaryland muAmerica muzvinafundo Steve Hank vakazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti inflation yepagore muZimbabwe ndiyo yave pamusoro-soro pasi rose vachiisa pazvikamu chiuru nemazana maviri ane makumi maviri kubva muzana kana kuti 1220%. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce Dr. Callisto Jokonya vanoti kana vachitarisa madonhero akaita dhora remunyika mumasvondo maviri adarika vanoona inflation iri kutaurwa navaHank iri yechokwadi.
Tisingazivi zvedu kuti inflation makalkulatora akanoita sei, asi nemazuva apfuura svondo mbiri dzapfuura idzi ichokwadi kuti mari yedu yeZimbabwe yakadonha zvakanyanya kupfuura 100% pasvondo mbiri dzo dzapfuura.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa reCoalition for Democrats kana kuti COD vaTrust Chikohora vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti mitengo yezvinhu iri kunyanya kukwira asi vachiti
nenyaya yekuti mitengo yezvinhu muno muZimbabwe inonyanya kutarwa vanhu vakatarisa paexchange rate yeZimbabwe dollar neUS dollar zvinobva zvaita kuti mitengo yezvinhu muZimbabwe dollar irambe ichikwira. Saka zvechokwadi hyperinflation iripo, asi kuti 1200 inogona kunge yanyanyisa kuhandisa yataura, nekuti vaHank vanowanzotaura zvakanyanyisa kukwirisa kuita sekuoverstate imwe inflation yacho.
Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti paita dambudziko rekuti vanhu munyika vari kungoziva kuti zvinhu zvakwira mumadhora emunyika asi vasingazivi kuti zvakwira zvakadii.
Dambudziko riri kuitika muZimbabwe nderekuti Zimstat haichatipi mastatistics eZimbabwe inflation. Saka ndo dambudziko iroro, tirikungoziva kuti zvinhu zviri kukwira zvakanyanya Zimbabwe dollar terms nekuburikidza nekudonha kwakuchiita mari yemuno tichienzanisa nemari yekunze. Pari kutiziviwo kuti zvakwira zvakadii in Zim dollar terms ndo ichallenge yatiinayo iyoyo, but makaona even mablended inflation rate edu ari pamusoro-soro zvakanyanya tichienzanisa. In fact muAfrica tiri panumber 1 tichiteerwa neSudan ndo imwe nyika inge ichinetsekana nenyaya dzeinflation.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira kambani yeBullion Group International uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vane maonero akasiyana nevamwe.
Profesa Hanke vanovhundusa vanhu, vanovhundusa vanhu nematauriro avanoita pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu panyika yedu yeZimbabwe. Hongu ndinoziva kuti mitengo yakakwira zvakanyanyisisa, mari ikashayiwa simba pamwedzi uno watabva, asi handifungi kuti zvinhu zvakanga zvashata sematauriro avari kuzviita. Hatisati tasvika ikoko.
Saka dambudziko riri munyika iri ringagadziriswa sei? Dr. Jokonya, vanodzoka vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya yezvigadzirwa zvinobva munyika kwete kungomhanyira kutenga zvinhu kubva kunze. Nyanzvi mune zveupfumi dzakawanda dzinopomera hurumende yacho mhosva yekukonzera matambudziko aya kuburikidza nekudhinda mari yemunyika, asi pasina zvigadzirwa zvakawanda zviri kubuda munyika zvichitengeswa kunze. Munhau dzemitambo, chikwata cheDenver Nuggets chakunda Miami Heat 94-89 chichibva chasimudza mukombe weNBA Championship 2023 kanoyekwe kutanga munhoroondo yechikwata ichi. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheve chidiki cheLive Talk The Connection na 8pm nhasi, apo tiri kutaura nevechidiki nezvemari dziri kunzi dzibhadharwe nevanoda kukwikwidza musarudzo dzegore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vavengi venyika ndo vari kukanganisa upfumi, asi vanopikisa vanoti kutadza kutungamira neuori ndo zvakanda nyika mumukana wamamupere. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesibili mhlaka 13 Nhlangula 2023 ngo-Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje,
MP abhadale 1000 US. Isukaphi imali enengekanga? Because iZimbabwe ayina ma-industry. IZimbabwe industry ikhona ngekuthengisa i-airtime, yekuthengisa imbhida, yekufuya inkukhu. So isukaphi i-$20,000 for presidential head? And i-constitution yelizwe lethu ayivumeli ukuthi ama-opposition afandwe namanye ama-organizations angaphandle.
Amalunga edale lephalamende abebandla eliphikisayo LSCCC athi leli dale kumele libhange ukuhluzisisa udaba lokwehliswa kwembadalo ekhangelelwe ukukhitshwa ngabafisa ukuncintisa ukhetho oluzayo.
Namhla sikhona lapha egwabalanda sibuthene singabantu abaphila lesikhumba se-albinism. Ngakho ke siyanikeza amafutha namhla i-sunscreen lotion for free kungela mbadalo.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla kunanzwa usuku lwabantu abaphila lesimo sejwabu elitshiswa lilanga lise-albinism olo World Albinism Day. Wayengumongameli wakwelimelika uMnumzana Donald Trump wethiswa ngamacala afika phose angamashumi amane 37 ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eFlorida namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Amalunga edale lephalamende abebandla eliphikisayo LSCCC athi leli dale kumele libhange ukuhluzisisa ugwalo olulotshwe yikomiti yeParliamentary Legal Committee olukhuthaza ukwehliswa kwembadalo okumele ikhokhwe ngabafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu lwelizwe oluzaqhutshwa lonyaka. UMlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho ukuza nesikhathi amabandla aphikisayo esithi inhlawulo yabafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu lwelizwe iningi kakhulu, ngakho-ke ayisoze yeneliswe ngabaningi phansi kwesinqumo esesithathwa instrument 144. Abafisa ukuncintisa kukhetho lokuthi ngomongameli kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola emelika 20,000, kuthi labo abafisa ukuba ngamalunga edale lephalamende bazamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola emelika $1,000. Inkuthazo kabithile igcizelelwe ngummeli wangecentral kuleli dale uMnumzana Daniel Molokeli, yena othi imali le iphezulu kakhulu.
Namuhla kudale lasephalamende eZimbabwe omhlonitshwa uTendai Biti Harare East uyenze lokho okuthiwa yi-point of national interest, ecela ukuthini iParliament of Zimbabwe ikhangele udaba impumela evela e-constitutional court esingathi sahlulela se-constitutional court esenzakale ngolwesihlanu, lapho i-constitutional court yaseZimbabwe ithe yona Loko ngati kucelwa eZimbabwe Electoral Commission kulabo abafisa ukhankasa esingathi ngesilungu ama candidates kumele babhadale izimali.
Loko kusekelwe ngummeli wePinga North eDale Parliamente umnumzana Prince Dvego Sibanda isithi imali le yenza kube lobandlululo kwezombusazwe.
Ukuthi iParliamentary Legal Committee ihlezi izolo siyayazi impumela yabo kodwa sikayikhiphi ngenxa yokuthi sifuna ukuthi ibuye izokhitshwa ke phakathi kwedale leParliament bese kusiba ke isikhathi sokubana abameli babantu abangameli abale mali kuphela kodwa abamela umuntu wonke bayenze ukuthi umthetho lwana kube umthetho wabo umuntu wonke.
Kodwa umphathi ntambo wezomthetho umnumzana Ziyambi uthi limali izakwenza ukuba abantu abafuna ukuba ngomongameli kube ngabantu abazimiseleyo ngokupheleleyo.
I think by now they've sorted it out. What transpired was very simple. When the statutory instrument was issued, the normal procedure is it becomes operational. But Parliament, through the Parliamentary Legal Committee, must sit and look at it to scrutinize whether it's constitutional, it complies with our laws. But before they did that, somebody went to court. So the counsel to Parliament, our lawyers for Parliament, as well as they indicated that, in fact, Parliament indicated that they can't proceed because the matter is before the court.
The Parliament is going to the local ngomthetho iParliamente isebenzisa iParliamentary Legal Committee kumele ikhangele ukuba lokhu kusemthethweni na. Bengakenzi lokhu omunye umuntu waya edale lomthethondaba. Bebemise ukuba udaba lolu belisemthethondaba, ukutsho uZiyambi. Kodwa umnumzana Herbert Jamuka ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli phansi kwebandla le-People's Unity Party, PAP, uthi linhlawulo izakwenza ezombuzazwe zithinyelelwe ngabale mali kuphela.
MP abhadale 1,000 US. Isukaphi imali enenge kangaka? Because iZimbabwe ayinama industry. IZimbabwe industry ikhona ngekuthengisa i-airtime, yekuthengisa imbida, yekufuya inkukhu. So isukaphi i-$20,000 for presidential head. And i-constitution yelizwe lethu ayivumeli ukuthi ama-opposition afandwe namanye ama-organizations angaphansi.
Lokhu kuza ngesikhathi umthethondaba we-constitutional court unikeze idale leParliamente umhlaka 15 Nhlangula ukuba lihluzisise udaba lwenhlawulo le ekhanya ingasoze yeneliswe ngabaningi abalesifiso sokuncintisa kukhetho lwalonyaka lokudinga amakhansila amalunga edale leParliamente lomongameli welizwe. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umnumzana Divine Hobe ofuna ukuncintisa kukhetho waphanele udaba lolu emthethwandaba esithi imali leyi inengi kakhulu. Idale leParliamente likhangelele ukupha umbono walo ngemva kokugwalo lwe-PLC Committee solubekwe phambi kwedale ukuba litsho ukuba imali lezi zehlise na loba hatshi. Ukhetho lweZimbabwe lukhangele ukwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Amabandla onke aseqalile ukukhankasela ukudinga usekelo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe namuhla kunanzwa usuku lwabantu abaphila lesimo sejwabu elitshiswa lilanga ese-albinism ele-World Albinism Day. Abaphila lesimo lesi bakhala ngenhlupho ababhekane lazo ezibalisa umkhuhlane wemvukuzane lokubandlululwa ngumphakathi, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kulenhlanganiso ezithile eziphathisa abantu abale albinism elizweni abaphuma emulini eziswelayo ngokubapha usizo lwamafutha okuvikela ijwabu labo ekutshisweni lilanga okugcina kubangela umkhuhlane wemvukuzane. Iningi labo kuyadingeka njalo ukuthi bathole amangilazi ngoba bevame ukuhlaselwa imikhuhlane njalo yamehlo. Unkosazana Sharon Gumbi ophila le albinism ongumqondisi we Princess Safety Center Foundation eluveze wobulawayo uchasisa abakwenzileyo ukunanza ilanga le-Albinism Day.
Namhla sikhona lapha eGwabalanda sibuthene singabantu abaphila lesikhumba se-albinism. Ngakho ke siyanikeza amafutha namhla i-sunscreen lotion for free kungela mbadalo. I-sunscreen lotion le iprovide kithi inkampani okuthiwa yi-Zimplatz. I-Zimplatz sinikile lathi mahara. Ngakho siyanikeza namuhla wonke umuntu ophila le-albinism for free.
Unkosazana Yolanda Mpofu olomntwana ophila le-albinism uthi ingane yakhe iyabandlululwa.
Anganakumswanana kahle nje ukuthi babe sithi hey mntwana lo ngundofa, hey walala la kondofa. So vele nje kwaba lo nganitha hayi, so umuntu vele ungceda ngisisi wami vele, even lo muntu obengenzelelayo vele wahle wangisacaca. So vele umntwana wahle waba ngumntwana kagugu, ngincediswa ngisisi wami isikhathi esiningi nobengincedela ngamafutha nala afunakalayo ukuthenga njani angabi lezilonda. So khathi singiyathaba nje ngiba nithe ngibona vele yami kugrupu nje befakile ukuthi sesilo hlelo abangasincedisa ngalo. Hayi nami ngithabile ngathi ngona ngifika, hayi sengibonile sibili ukuthi hayi lathi abantu laba ngabantu abamukelelwe abakhangelelwa kahle ngabanye abantu.
Unkosikazi Caroline Gwinda oleminyaka engu-41 ubonga isipho samakha avikela ukutshiswa lilanga phecelezi i-sunscreen.
Amafutha lawa bengivele ngiwathola, so ayasinceda like for ilanga nxa ilanga litshisa prevent i-sun ukuthi singabanjwa yi-cancer. Kuyasinceda ngoba ilanga nxa litshisa kakhulu singagcoba i-sunscreen kuba ngcono, ngoba wona ngokwawo amafutha lawa they are very expensive, so masiwathola. So kuyasisiza. Ayathiyana kwezinye indawo athola ama-$10 $15 kusiya ngama-SPF, because kulama-SPF 10, SPF 30, SPF 50. So the higher the SPF yikho akusiza ngayo, and the higher the SPF the more expensive.
Unkosikazi Mary Ndiweni waseHarrisville othole amafutha uthi isimo se-albinism alaso sizadala imvukuzane yesikhumba.
Yimi ngilama balabala embaleni lasengalweni lasentanyeni, bathi khona it's caused by the UV light. Ngibesengahamba emadokoteleni bathatha wonke ama-test, bathi it's going to lead into skin cancer. Nxa sekuphume kakhulu kubuhlungu. Kubuhlungu akulumi but kubuhlungu, iskin siba buhlungu sibili. I would noma ngeza I need something very soft. So that is I was just using Vaseline. I've tried all amafutha kwangehlula. Ngiyathaba sengifuna ukuya ngike ngicontinue ngayo nale. I've been looking searching for this for a long time. So nte ngubona ku group ingathi no matter ngikhatshana ngizafika kuphela.
Inani labantu abaphila le-albinism eZimbabwe izinkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa 70,000. Kuthi emhlabeni jikelele oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezilithumi lasikhombisa 1 in 17,000 elalesi simo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abaphila le-albinism bacela ukuba imuli zingabandlululi abantwana, ikakhulu abazalwa belalesi simo, kodwa babasize ezimulini ngokubatholisa impahla ezibavikela elangeni ezinjengengwani, amangilazi, amafutha okugcoba, ama-sunscreen, njalo bengabavimbi ukuya esikolo. Lonyaka usuku olwe-World Albinism Day luhamba phansi kwendikimba ethi Inclusion in Strength. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo eluveve, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulesizalwane seZimbabwe esimiswe emthethwandaba kwele-South Africa namhla ngecala lokuncedisa ukubaleka ejele komdlwenguli lombulali owaziwa kakhulu kwele-South Africa uThabo Bertha, kubika uThuso Khumalo.
Eveza oweZimbabwe lo emthethwandaba kamanje Bloemfontein esabelweni se-Free State, umtshutshisi uthe wetheswa icala lokuncedisa uThabo Bertha ukubaleka ejele. Umthethwandaba uzwe ukuthi uZanda Moyo oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wadala amacala amane ekubalekeni kukaBertha ejele. Isikhulume seviyo labatshutshisi esabelweni se-Free State, i-National Prosecuting Authority, umnumzana Peladi Shubing uchazele abezindaba ngamacala abhekane lo Moyo.
Well, at the moment he is facing 4 charges.
Wetheswa icala lobuqili
elokuncedisa isibotshwa ukuba likayitshele elokugcina isibotshwa lelokubamba isidumbu ngendlela engekho emthethweni.
And the last one, assisting an inmate to escape from lawful custody.
Wabona ukuqoqa kwenhlelo zehlanganiswe esisonke People's Forum efuna kuxotshwe abaselizweni ngokungekho emthethweni. Umnumzana Freeman Bengu uthe yikho abahlala bekutsho ukuthi buningi ubuganye obudalwa ngabantu bokuza.
Indaba yama foreigners, illegal foreigners especially in South Africa commit a crime. Hayi lezi zinto sesizijwayele thina, sesiyabheka nje siyazi ukuthi you know most of ama crimes ama gruesome la South Africa into singakaze sizibone. Sizibona from ama illegal foreigners. Ama Zimbabweans aku number 1. And unfortunately khona nalo ama Zimbabweans are right, but then asayiboni kanjalo thina sesibona ukuthi wonke ama Zimbabweni manje la South Africa azowenza crime azokommit anyway indlela ukuthi bangenza imali ngayo.
Loba kungakaziwa ukuthi umoyo ulecala kumbe hathi izalonze Zimbabwe sezisole kakhulu labo abafika kuleli baqale kudala amacala. Isizalonze Zimbabwe njalo eyisiphathamandla lasebandla lePAM umnumzana Cosmas Ncube uthi lokhu yikho okwenza bonke abeZimbabwe babonakale njengezigangi.
Siyaxwayisa kakhulu abantwana labafowethu bonke nje abakwamthwakazi ukuthi bengazitholi sebethinteka endaweni eziningi ezingcolisa ibizo likamthwakazi, ezingcolisa ubuntu bethu. Ibuchapha babantu bakithi singazitholi sesingenele endaweni eziningi. Abanye abantu abakwazi ukucabanga bathi ubugangi lobugebengu obenziwa ngabantu bakithi siyisigebenga sonke.
Uthabo Bester wagwetshelwa udilikajele ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula abesifazana ababili wabulala oyedwa. Waziwa ngokuthi i-Facebook rapist njengoba abesifazane laba labanye azama ukubadlwengula nokubabulala wayebakhombisa enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Facebook. Ngesikhathi baleka ejele eMangaung esabelweni se-Free State wachiyachisa isidumbu eselini lakhe okwenza iziphathamandla zakholwa ukuthi uzibulele ngokuzichisa. Kodwa ke kugcine kuvela ukuthi uBester okukhanya ubele izimali eziningi ufumbathise abantu abaningi kakhulu okwenza kwabalula ukuthi eyisibotshwa alethelwe isidumbu eselini lakhe asichise aphume ahambe. Intombi yakhe ongudokotela uNandipha Magudumana wetheswa icala lokudlala indima enkulu ekuqoqeni lokuletha isidumbu esatshiswayo. Abomthetho bacina befumana ukuthi isidumbu esatshiswayo ngesikamnumzana Khaseko Bereng Mpolo, yena olemuli esisidla amahabulo esithi waqala wabulawa laye ukuze isidumbu sakhe siyetshiswa ejele. UBester lentombi yakhe baze bayabanjwa sebeseTanzania osekwenze kwabotshwa abantu abaphose bafike ichumi abathinteka ekufohleni kwakhe kukoqela loweZimbabwe no. Umoyo utshela umthethwandaba ukuthi uzakhuluma lemuli yakhe ngodaba lokudinga igqwetha elizamela kule cala. UMantshi uthembisile ukuthi nxa ezephenduka ukuvela emthethwandaba kuzabe sekulomtoliki wesiNdebele. Ministry 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Sesizwe ezivela kwamanye amazwe owayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump wethiswa amacala afika phose amathuma amane 37 kukhangelelwe kumiswa emthethwandaba eFlorida namuhla. Abezindaba abe-Reuters babika uba wethiswa amacala okuphatha ongekho emthethweni amaphepha kahulumende ayimfihlo esesukile esikhundleni sikamongameli. Amaphepha la akuqela aveza ukusetshenziswa kwezikhali zenkliya kanye nokuhlasela ele-Iran lokunye. Wethiswa njalo la macala okuqomba amanga kulandela ukwala kwakhe ukuba kula maphepha ayimfihlo emzini wakhe. UTrump wahambisa amanye amaphepha engakayithiswa amacala la emapholiseni enzita i-FBI. Kukhangelwe ukuba uzaphika amacala awethiswayo. Ubotshwa kwakhe sokuzondise abalandeli bakhe abathi ubotshelwa ukuthi ufisa ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamademokrasi labanye bathi uTrump ugangile ngakho ke kumele abotshwe. Uzihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi Rafael Mtombeni ohlala eDallas, Texas.
sekufikile sibili ukuthi kusesiya sibili ukuthi ayethonisiswa lokho bese ngathi sikumelele kodwa singakwazi ukuthi kuzani
kuyini okwenza ujo njalo
ukuthi ngitsho njalo ukuthi kwabonakala phana laphana nxa abomthetho laba be-FBI bemhlasela laphana eMendoloka bethola amaphepha lana afihlakeleyo kwahle kwakhanya ukuthi hayi lapha kuzaba necala
abakubandla lama-Republicans bathi ukubotshwa kwakhe kungani akuhambi kahle bathi kungazani ke umongameli Joseph Biden wenza lokho senzela ukuthi anqobe ukukhetho oluzayo kungakho njalo
hayi siloqiniso lonelo angikhona ukuthi liqiniso lelo bayavala nje into abayibonayo labo ukuthi iphambaniseki ungalalela kuhle nxa bekhuluma lowo ndoda upha ukhuluma into sibili esegcekeni ukuthi akukho lokho ungathi kuthiwa khona uTrump ufuna ukuvandezelwa ukuthi mhlawumbe angabe kuyilukhetho kumbathini kulicala elisegcekeni nje libonakalayo ukuthi amaphepha lana ube ngafanelanga ukuthi abe lawo emzini wakhe
bekungele yini enye indlela engenziwa njengoba ubaba lo wayengumongameli welizwe ukuthi kuphela kupholiswe kulaba bama-Republicans abacabanga lokuthi kuziwa ngabomo lokho
nxa kungenziwa njalo kuyabe sokuthwitsha ukuthi phela umthetho awusekho elizwe ngoba kungenziwa ukuthi khona kupholiswe into eqinileyo esegcekeni ebonakalayo ngoba bamzama izikhathi eziningi ukuthi bambalele bamtyele bamncenge ukuthi kawalethe amaphepha lana kazanga kwenze khona so okunye obeza kwenza kuyini ngaphandle kokuthi basebenzise umthetho njengomthetho njengakhona lokhu mina ngokubona kwami ngibona ngathi akusizi ukuthi kwenziwe ngathi kuphoziswa ama-Republicans endaweni okufanele ukuthi ikhangelwe njengento elidala
ye kodwa ubona njalo udaba lolu luyaphela njani njengoba esethiswa amacala wonke lawo
udaba lolu luzaphela kodwa ke luzathatha isikhathanyanyana ngoba bazazama ukuthi ludonse inyawo lungaze lohamba masinya bona ama-Republicans lama-lawyers akhe uTrump wenzela ukuthi nxa ewinile uba ngu-president anisebuye gqoka futhi isigqoko lesiyane sokuthi ekhanda lakhe esokuthi asathonisiswa kodwa ke nxa eluzile luzaqhubekela phambili luzamngenisa enkantolo lo
umfundisi Raphael Mthombe ndiyisizalwane sezimbabwe esihlala eDallas Texas kunapha emelika abantu emaphandleni bathi bathwele nzima ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe bathi kayisathengi lutho imali yakwale Zimbabwe uyakhala unkosikazi Nokuthula Adonsi ohlala esigabeni seAvoka eInsiza ngesikhathi idola leMelika lithenga amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilitshumi lantathu 13,000 Zimbabwe dollars emkambo wensita namuhla
sokusebenza njerabisi lapho ikhona yileli imisebenzayo sake sibeke avele nje ukuphila kwakhona yilokhwane okokuthi nje ingathi ukuthi sekusingakuhamba khonale makhaya siyolaba ababilileyo sithola lathi ababilileyo kungathola nje kuyemali ithenge ukudla kuphela vele sebenzela ukudla khona kulezi nsuku
kuthi abasakwazi abakwenzayo eZimbabwe
ziyadura okusirayi vele zikhwela deli namuhla uyahamba uyothenga ulutho sathola kuneyiprize and kwakungani amaprize akhwela kakhulu nentengo ye-r t g s kumbe i-bold but akusafani akusenjalo sase sivindileki esinto sezidura kakhulu esibili ngoba i-cooking oil layo sibelayisalandeni kungesithi-ke kuma-$5 something aku vele into sezidura sibili okuzayo bengibuza nje omunye eshopu lakanjani ukuthi ngithenge nge-r t g s yantelisoka nanxa ukuthi ngithenga nge-r t g s i-5 kgs are 98,000 ukuthi sansithengi i-5 kgs yebhuku manje
lokhu kusekelwa ngumnumzana Jeffrey Juma uhlala ejimila etsholotsho
into engikhuluma ngayo ngomomo nje esiphakathi kwawo kalokhu idola lezimbabwe nje lisiwa kangaka
akusaziwa lokuthi abantu bazaphila kanjani futhi wesindaba lecholo sesihlezi kiyo ibhondi vele kale kaze lisebenzi. Hayi abantu sithole nzima abantu sithole nzima abantu siyosihluleka lokuthi vele siyakwenzani. Isinkwa sikhwelile isinkwa isiyi 15,000 bond RTGS. Abantu babelimileyo ukuze imbambayela khonoku yikho nje abantu babenathi ngakuthiye abanye abalapho. Kodwa ongelakho ke kumdedanela isinkweni esivele singekho ludubo silo oluvele siphakathi kwalo. Okuyafanana nje lokuthi nje ugqokise umuntu isaka umbophe esesaphoketha yiko kwenzakala la.
Isakamuzi esihlala emzilikazi ward eTsholotsho umnumzana Alex Mlotshwa watshelwa ngumuzi uthi bazama ukuziphilisa loba bebhekane lohlupho lokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lokwakha izindlu ezintsha.
Hayi asilahlupho olunjani uhlupho esilalo kuphela yilolondolo olwasivelelayo ukuthelwa ngumuzi ludubo olezincwadi zabantwana amasertificate izincwadi zonke zaphelele ezindlini lezakhiwe lokuthi siyakhe izakhiwo yindawo kade ngiyidinga ukuthi siyaxhaswa khona sicela ukuthi sixhaswe khona. Hayi okokuthenga siyathenga njengokuba vele siyathenga kuphela izinto. Izinto ziyakhwela ziyehle ziphele ziyehle ziphele ziyehle ziphele ziyehle. Siyathenga masi yabe kukhona siyabe sikudobhile. Siyathenga kuye emva kwesikhathi futhi sithole sithenge.
Kukhangelelwe ukuba idola leZimbabwe liza kuwa ngamandla ngokuya kwesikhathi ngenxa yokuxokozela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho oluza kwenziwa lonyaka.
Abajaba lamabhizinisi atshiyeneyo bathi amabhizinisi abo alakho ukubhidlika ngenxa yedola leZimbabwe eliwa isisindo suku zonke. Kubika uTobias Mdzingwa.
Umunye wabatsha abakhulume lomsakazo weStudio 7 uWinnie Moyo uthi ziyanda indubo zabo ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe.
Ibhizinisi lami liyaxega ngenxa kwe-environment yethu esiyiyo. Ngodwa mina ngilendlela zami engizama ngazo ukuthi ngiphile ngazo. Ngisebenzisa imali esiyibiza yona ukuthi yi-forex. I-forex leyi ngiyayisebenzisa ukuthenga lokuthengisa impahla zami ngoba imali yethu esiyisebenzisayo leyi eZimbabwe yona ihlezi iphela amandla nsuku zonke. Ukwenza khona kube nzima ukuthi ngihode istaff sami kumbe ngithengise lama-customer ami ngoba kusho ukuthi lamalanga ngabe ngitshintsha ama-price.
Omunye njalo osakhulayo uNdumiso Sibanda uthi bafisa ukuthi eleZimbabwe lisebenzise imali yakwele Melika.
Kuqakathekile ukuthi abantu abatsha o amabhizinesi asakhulayo asebenzise imali engingathi ngesilungu estable ukuze babone ukukhula kwebusiness labo ngoba kungasetshenziswa izinto la. Inkinga ekhona ukuthi i-rate yehla yenyuke imihla namalanga, so kusuka kube nzima ukuthi noma kubonakale i-profit or kubonakale inqubo yebusiness. So kusetshenziswa kwe-US dollar mbonani kungaba ngcono because kugarantiya i-stability.
Inkokheli yabatsha kubadla lemthwakazi Republic Party uMudenda Chilumbo uthi ibadla elibusayele ZANU-PF yilo elibisela muva abasakhulayo abakumabhizimusi.
I-economy yeZimbabwe i-economy elizwa imanga kuhle yabulawa yiZANU-PF. Akula business ehamba kuhle, bonke abantu they are hustling, even the formal sector is hustling. Akusela informal sector because the formal sector is now the informal. So tina esingakwenza khona apha yikwenza i-political action abantu abaphuma embusweni ngokuphangisa.
U-Eric Gono okuhlangothi lwabatsha kubadla le-Citizens Coalition for Change ulombono ofanayo.
Kuyazivenzela sobala ukuthi uyehluleka ukhulumende and abantwana beZimbabwe sebedubeke kakhulu ngenxa yabantu abazinika imisebenzi abangayikwanisiyo. Kulusizi kakhulu ukuthi basebenza ngokuzikhandla abasakhulayo kodwa imisebenzi yabo ibisele emuva. Ngampela.
Kodwa u-Addington Mpofu unobhala obona ngokukhithwa kwemibiko kuhlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF kobulawayo uyawalandula amazwi kaGono loChilumbo.
Akusinto entsha. Every time nxa siya kuma elections the Americans or ama Westerns they always do that. Siyabona bezama ukusupporta izinto zethu beqalisa ngecurrency bebuye entweni zamagesi bebuye nge-social media bekhiphe besebenzise inyuzi zaphandle kwelizwe ukukhuluma into zabo ezingamanga, but ngithanda ukuthi these are just temporary economic hiccups okuzalungiswa yi-government elidwa ngubaba uMnangagwa.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho okunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya, uthi ilizwe lifuna abakhokheli abazingcono ngezomnotho ovulekileyo, i-free market ngesilungu.
Ukuxega-xega womthombo weZimbabwe ngempela kuphazamisa osobhizimisi kukakhulu abontanga ngoba yasilelwa izimali zangaphandle njalo abanandlela zokuzuza izikweleti emabhenki. Ngakho-ke kusobala ukuthi badinge eminye imithombo yemali ngaphandle kwelizwe, njalo nxa bethenga izimpahla kabenze ilima lokuhlanganisa izikhwama ukuze izinto zabo zingaduli. Ukubhidlika komnotho sokufuna uhulumende omutsha, kodwa kungazuzwa nje abantu abazingcono ngezomnotho ovulekileyo esithi ngekhona ngesikhiwa i-free market, hatshi kungalungiseka.
Liwa isisindo ngamandla idola leZimbabwe ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe lizama ngamandla wonke okuhlela indlela yokusetshenziswa okusemthethweni kwemali yakuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Siqhubeka lapha uhlelo lwethu lwamhlanje, kodwa singaphuma enkundleni likhumbule i-Live Talk, siqhubeka ngodaba lwembadalo okumele ikhokhwe ngabafisa kuncedisa ukhetho oluzayo. Yimi-ke lapha uMthembu Sithoba uKip Sidube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.